manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemugovera nyamavhuvhu 14 2021 makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Reichoto, ndichitefenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuti tigure chiende chinoda about 60-70% of vaccinate. Kada tikaramba tine vanhu vashoma manjira vari kuvaccinatewa, tiedza challenge iyoyo kuti hapana protection atiri kumbotowana.
Nyanzvi munyaya dzehutano dzokurudzira veruzhinji kuti vabaiwe nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19.
Hapana chekutya koze kana anenge averenga statement yemachurches anonyatsokuona kuti hapana mashoko.
Vemakereke vanoti havazi kuzofa vakachichidzirwa nehurumende panyaya yekurambidza vanhu vasina kubaiwa nhomba kupinda muchechi. Masangano varairidzi asangana nehurumende nhasi achitsvaga nzira dzekufambira mberi muzvikoro panguva ino nyika yakatarisana nedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti zvakakosha kuti vanhu vakawanda vabayiwe nhomba yeCOVID-19 kuitira kuderedza uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzeutano uye vari mutungamiriri wesangano remedical and dental private practitioners of Zimbabwe Association, Dr. Johannes Marisa, vaudza Studio 7 kuti kana vanhu vakawanda munyika vakabayiwa nhomba yeCOVID-19, zvinoderedza njodzi yedenda iri iro ranetsa pasi rose.
Kuti tigure chiende chinoda about 60-70% of vaccinate. Kada tikaramba tine vanhu vashoma manjira vari kuvaccinatewa, tiedza challenge iyoyo kuti hapana protection atiri kumbotowana.
Vaimbo vagurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vatiwo vanhu vakabayiwa vakawanda zvinoderedza kufamba kwechirwere ichi.
Kakosha zvikuru kuti vanhu vakawanda mupopulation yedu vapiwe nhomba yeCOVID-19. So kuwanda kwatee tichiitawo chirwere chinoenda chichiona zvichioma kuti chitransmit kubva pane umwe munhu kuenda pane umwe munhu. Nekuti chikabata uyu akavhaccinatewa chinokurumidza kuurayiwa, pozobva mavhairas mashoma anoenda kuno umwe munhu akavhaccinatewa futi ourayiwa. Kuti chizoenda kune wechitatu kudanga asina kuvhaccinatewa chinosvika chisina simba. Ndo yatinoti herd immunity iyoyo. Kana tikavhaccinata vanhu vakawanda, tikawana critical mass yevanhu vakavhaccinatewa, chirwere ichinozviona zvakaoma zvikuru kuti chirambe chichifamba chichienda kune vamwe. Saka zvakakoshesesa kuhurumende yedu kuti ione kuti vanhu vavhaccinatewa vakawanda.
Vamadzorera vatiwo zvakakosha kuti hurumende izivisewo veruzhinji mashandiro ari kuita nhomba munyika, vachiti izvi zvikazivikanwa neveruzhinji zvinobatsirawo mukuwedzera uwandu hwevanhu vanoenda kunobayiwa nhomba idzi.
Vanhu vakaziva kuti nhomba iri kushanda zvakadini, iri kudzivirira vanhu zvakadini, uyezve vanhu vari kuwana maside effects, vari kurwariswa nenhomba iyi vakawanda sei, zvii zvavari kurwara nazvo. Izvozvo zvinoitisa kuti izvo vanhu vade kubayiwa nhomba vakaona kuti iri safe. Tichiwana huchapupu hwevakabayiwa from time to time vachitaura nezvesafety neefficacy yevaccine, ndo zvichabooster confidence yevanhu.
hatina kukwanisa kunzwa kubva kubasi rezveutano sezvo takundikana kubata mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro pamwe nemutauriri webazi vaDonald Mujiri. Asi hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kuparara kwechirwere ichi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti COVID-19 yakauraya vanhu makumi maviri nevatanhatu uye vanhu mazana manomwe nemakumi mashanu nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vava zviuru zana negumi nezvipfumbamwe nemazana mashanu nevasere kana kuti 119,508 uye vafa nechirwere ichi vava zviuru zvina nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 4,073. Vanhu vabaiwa nhomba yekutanga munyika yese vava pamamiriyoni maviri nezviuru gumi nezvitatu nemazana matatu nemakumi mana kana kuti 2,013,340. Vanhu vabaiwa nhomba yepiri vava miriyoni nezviuru zana nemakumi manomwe nezvipfumbamwe nemazana matanhatu nemakumi masere nevanomwe kana kuti 1,179,687. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutete Mawere.
Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave.
Aita kukandirana makobvu nematete pakati pemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba nevamwe vakuru vakuru vedzisvondo dziri pasi pemubatanidzwa weZimbabwe Heads of Christian Denominations pamusoro pekuti makereke avhurwe asi achibvumidza chete vanhu vakabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mubatanidzwa weZimbabwe Heads of Christian Denominations kana kuti ZHOCD wakazivisa kuti danho rehurumende iri rakanaka asi rinonetsa kutevedzera sezvo kereke isingagone kudzinga vanhu vanenge vauya kuchechi ichivati havana kubayiwa nhomba. Vacharamba nezuro vakabva vatuka makereke aya padandemutande ravo reTwitter vachidoma munyori weZHOCD vaKenneth Mutata nezita kuti kuramba kwavo uku kune chekuita nezvematongerwo enyika. Asi vaMutata vaudza Studio 7 nhasi kuti mashoko avacharamba anoratidza kuti havazive kuti zvinyorwa zveZHOCD zvinonyorwa sei. VaMutata vati ivo munyori chete asi pfungwa ndedzeutungamiri nemakereke avo.
Pane kusanzwisisa kuti mastatements ezHOCD anonyogwa sei. Anonyogwa neutungamiri wezHOCD vachitaurirana namamother bodies avo. Kana yava statement yabuda isiri yemunhu mumwe chete inenge yava yeZimbabwe Heads of Christian Denominations.
VaMutata vati havatye kuti vakadomwa nezita navacharamba vachiti semugari wemunyika vakasununguka kutaura zvavanoda zvinosanganisira zvematongerwo enyika.
Hapana chekutya anunurai because kana anenge averenga statement yemachurches anonyatsokuona kuti hapana mashoko akashata uyezve hapana chine chokuita nepolitics dziri kutaurwa apa. Kwozoti haisi mhosva kana vanhu vakaparticipata mupolitics haizi mhosva, saka kana chero zvanga zviri izvo hapana munhu anofanira kutya nyaya yekuparticipata mupolitics.
Sachigaro wekereke yeEvangelical Fellowship of Zimbabwe, imwe yemakereke anoumba ZHOCD, Bishop Neva Mparutsa, vati mashoko avacharamba haana kunaka sezvo vaMutata vanongove munyori.
VaMutata vanotonyorwa zvizvagarwa nedare.
Bishop Mparutsa vati vachanotaura negurukota rezveutano uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri pamwe nemukuru weNational COVID-19 Task Force Dr. Agnes Mahomva pamusoro pedano rehurumende rekuti vasina kubayiwa nhomba vasabvumidzwe kupinda muchechi.
Tikamika tonoona pfungwa yedu mutofa unoona madhamau ndomunguva tofunga tofa unoona togara onawo patoaonesa tonoona minista wedu wehealth tono honorable vice president ovado vamwatofa unoona tova unoonawo madhamu honorable Muchinguri.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravacharamba pataenda pamhepo sezvo vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Asi mumwe mugaro wemuchinhoi anopinda chechi yeRoman Catholic vaClifford Rusere vati mutemo unofanirwa kubata munhu wese zvisinei kuti makereke here kana kuti makambani. VaRusere vati kana makambani ave kumanikidzwa kuti vanenge vasina kubayiwa vasaende kubasa, makereke anofanirwa kutevedzerawo izvozvo.
Kana hurumende yakangotaura kuti vanofanira kungogara vakaungana gavangange vakangobayiwa ka, vanhu ngatingotedzerei sekungodaro zvekutaurwa nehurumende. Kana kuri kumabasa kuri kungozi vanhu ngavauye vakangovhaccinatwa wani, sei zvazonosiyana sei nekuchechi?
Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu nhomba mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekuderedza kutapuriranwa kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Tunuraijena.
Masangano varairidzi asangana nhasi nehurumende achizeya zvinofanirwa kuitwa zvikoro zvisati zvavhurwa. Rimwe remasangano apinda mumusangano uyu reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rafara zvikuru kuti hurumende yagara pasi nevarairidzi vachionesana zvinofanirwa kunge zvichigadziriswa muzvikoro. Mutungamiri wesangano iri vaObed Masaraure vanoti musangano wavo wafamba zvakanaka chose, chasara chete kuona zvichaitwa nehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro sezvo vanga vasiri kubatika panharembozha yavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMasaraure.
Tasangana nehurumende nenyaya yekuti tinoda kuita nhaurirano dzekuti zvikoro zvingavhurwe sei panguva yatine dambudziko recovid-19 nematicha ari kurama basa nenyaya yekuti havasi kupuwa muhoro unokwana. Saka nhaurirano idzi dzadziri dzekuti ndezvipi zvimisikidzo zvingade kuitwa kuti panovhurwa zvikoro maticha anoenda kuchikoro atichifira kuti ari safe achiita basa nemazvo, vana vachiuyiwa vachitarisira kuwana dzidzo yakakwana.
Musangano uyu wafamba zvakadii kwamuri imi sesangano?
Chekutanga tinofarira kuti hurumende yaona zvakakodzera, ndozvataisichemera kuti hurumende ngaitaure nesu varairidzi tione kuti tingazvimikisikidze sei kuvhurwa kwezvikoro, ndozvatinonyanyofarira. Asi musangano uyu nhaurirano dzichienda mberi tinoona kuti hurumende yanga yagara ine zvinhu zvayo zvayanga yakasungirira pamwoyo zvaisingadi kusunungura. Asi tiri kutarisira kuti tikaramba tichitsukunyudzana isu tinogona kusiya zvimwe vachisiya zvimwe. Tarisawo muonero watinoita wekuti zvakangonaka kuti zvikoro zvive sefi kuti zvivhurwe, maticha abhadharo mari inokwana kuti zvikoro zvivhurwe. Hurumende ine zvainokoshesawo, zvatotokoshesawo. Chatinosanganiswa pamwe chete nacho nehurumende ndechekuti tese tinoda kuti vana vadzidzi, pangosara kutseketudzana kuti imimi kuti hamuda kuti vana vadzidzi chitibhadharai mari inokwana chiitai kuti zvikoro zvive sefi. Saka ihwaro hunobatika hwatagadzira hwatinofunga kuti hungarambe huchivakikwa kana kuri kuti hurumende yacho iri kuzvipirawo kuti nyaya yekudzidza kwevana inge iri nyaya yatinokoshesa tese pamwe chete senyika.
Iyo hurumende yati kudii pazvichemo zvenyu zvamuri kutaura izvi?
Hurumende pakutaura kwatinoita nayo inoti icharamba ichingoita nhaurirano nevamwe vese kusanganisira vekufinance, patiro kuti tinoda kuwedzerwa mari, inoda kuti itaure nevekufinance kuti vabatipe mari inokwana yataitambira 4 October 2018 patotora nawo nezvenyama standard operating procedures vanongotaura nawo vachiti ah tiri kushuwira kuti 500 million RTGS yavakapiwa ne treasury ichakwana kutenga zvino kuzvikwanisiro zvinodiwa saka vane kakufamba kavari kuitawo asi tiri kutarisawo dzimwe nyaya dzataisi chema nadzo dzavasina kana bira vakoshesa pakuti teacher anoda underleave anoda kuitwa regrading ane mapepa akapita nawo kubasa asasada kubhadhara zvimwe izvozvo vari zvese vari kuti vari kutseketudza asi nyaya yatiri kunyanyotyira kuti ichatadza kuti zvedu zvifambe zvakanaka inyaya yavari kuti ivo havasiriwo vari kukondorora kubuda kwemari asi tinofarira permanent secretary wedu vatavela vanoramba vachisimbisa kuti hongu hurumende iri redi kuti maticha apiwe mari dzavanoda vacharamba vachisimbisa kuti vatipiwe mari dzatinoda kuti basa rifambire mberi nenyaya iyo yatanyanyokurukura yekuti remote learning whether online or offline tikufarira kuti ivo vari kutiwo vari kuparira urongwa hwatatichiedza kutsakatudza kuti haiwa urongwa uhwo hufanira kutungamirwa nevari kunze zvaiitwa zvekungoti vakapiwa mari nemisefotitakuta zvemaredhio ivo vasina urongwa hwakadzama saka tikufara kuti vabvumirana nesu kuti tinoda urongwa hwakadzama hweremote learning kuti chero mwana ane indaneti chero asina anofanira kuti adzidze.
Musi unovhurwa zvikoro kana zvavhurwa muchange muchienda here kana zvichemo zvenyu zvisina kunge zvagadziriswa?
Hatizokwanise kuenda nekuti kana tichiti maticha akwanise kuenda kubasa hakusi kuti tinovenga kudzidzisa tiri kutodzidzisa pamawhatsapp tinotadzisa kuenda kubasa inyaya yekuti tee tisina mari yekunodya tasvika kubasa tee tisina mari yekukwira muchovha tee tisina mari yekuendesa vana veduwo chaivo kuzvikoro tee tisina mari yekurapisa vana vedu kana varwara ndo zvinongotitadzisa kuenda kubasa zvatinoramba tichichema nekunyuta nehurumende yedu kuti dai maisa ziso redu panyaya dzedu tiitewo upenyu hwakatitambanukei kuti basa redu kana taakuribata tiribate nemazvo.
Vakuru vanoti panorwa nzou sora nemiti ndozvinokuvara zvichireva kuti zvepavakavara muri kuita imi varayiridzi nehurumende vari kushupika vachatambudzika vachashaya dzidzo vana vechikoro munoti kudii?
Panosarudzwa hurumende vanhu vanosarudza hurumende inodeliver zvavanoda kanavanhu vanhu vachivhotera hurumende vanoti dai yatipa health dai yatipa education dai yatipa mvura dai yatipa zvimwe isu sevarayiridzi tiri vatumwa vehurumende tinototarisira kuti hurumende itipe zvatikuchemera kuti huswa hwacho hwamuri kutaura husatambure apa hapana nzou dziri kurwa isu tiri varombo sevarombo vese vari kutadza kuendesa vana vavo kuchikoro tiri varombo sevarombo vese vakatadza kubhadhara exam fees for vana vavo takangofanana nekuti isu vamwe maticha akatotadza kubhadhara exam fee chingori pano inzou imwe chete yatotokumbira kuti senzou yakabata mari dzese dzemataxpayers ine upfumi hwese hwenyika mumaoko ayo itore upfumi ihwohwo iite kuti vatumwa vakaita sevarayiridzi vanoda kupa vana dzidzo vawane zvinovabetsera kuti hatigwe nehurumende hatina simba rekurwa nayo hurumende ndiyo iri kutorwisa varombo vese kusanganisira varayiridzi.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari kuchivhu. Muzinda weZimbabwe muBotswana uri kukurudzirwa kuti ubatsire zvizvarwa zveZimbabwe zvine vana muBotswana mushure mekuroorwa kana kuroora zvizvarwa zveBotswana nekupa rutsigiro rwokuti vana ava vave zvizvarwa zveBotswana zviri pamutemo. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Pasi pemutemo weCitizenship Act yeBotswana, vana vakazvarwa nechizvarwa chenyika iyi nevabva kure vanotarisirwa kuramba zviri pamutemo kuti havazi zvizvarwa zvenyika dzekunze idzi kana vasvika makore gumi nemasere ekuberekwa. Mutemo uyu unonzi uri kuomesera vana vazhinji vane mumwe mubereki anobva kune imwe nyika. Ruzhinji rwavo vari avo vane vabereki vanobva kuZimbabwe sezvo nyika iyi iine nharaunda dzakawanda dziri pedyo neZimbabwe. Mumiriri wenzvimbo yebobono mudare reparamende yeBotswana vataura Lucas vanoti vanhu vazhinji munharaunda yavo vane mumwe vabereki vake ari chizvarwa cheZimbabwe mumwe ari chizvarwa cheBotswana sezvo nzvimbo yavo iri pedyo neguta reGwanda.
There is a real problem of citizenship.
Kune dambudziko guru panyaya yecitizenship nekuda kwekuti kune vanhu vazhinji vane vabereki vanobva kuZimbabwe kana South Africa munzvimbo yandakamiririra. Vanhu ava havazivi kana munhu mumwe chete kunyika dzinoti Zimbabwe neSouth Africa. Izvo zvinoita kuti zvivaomere kwazvo mukugadzirisa dambudziko iri.
Vanotiwo muzinda weZimbabwe unofanira kuita zvinoitwa nemuzinda weSouth Africa mukubatsira vanhu vanenge vachida kugadzirisa dambudziko rakadai.
Muzinda weZimbabwe wanga usingachabatsire kwazvo munyaya iyi, nekuti vanenge vachiti vanhu vaende kuZimbabwe, asi muzinda weSouth Africa uri kuedza nepaunogona kubatsira avo vane dambudziko reuzvarwa.
Asi mukuru anoona nezvenyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi pamuzinda weZimbabwe vaFrancis Chimina vanoti pari zvino nyaya dzakadai dzinoitwa kumakombe buildings chete.
On the issue of renunciation of citizenship,
panyaya yekuramba uzvarwa hwemubereki anobva kuZimbabwe, tinoda kuzivisa kuti urongwa huchiri kuitirwa kumakombe buildings chete. Munhu anoda kuramba uzvarwa uhu anofanira kuzadzisa zvinodiwa nenyika mbiri dzeZimbabwe neBotswana.
Mumiri weTati East yeri pedyo neguta rePlumtree uye vari gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro Dr. Douglas Letsola Tebe vanoti kune vana vakawanda vakatadza kuenderera mberi nechikoro chavo sezvo vanga vatorerwa zvitupa zvavo nokuda kwekuti vanga vasati varamba kugarwa mubereki anobva kune imwe nyika.
Vamwe vaida sponsorship kuti vaenderere mberi nechikoro. Vakatadza kuita izvozvo nokuda kwekuti vanga vatorerwa zvitupa zvavo. Naizvozvo tanga tichikumbira kuti muzinda weZimbabwe muBotswana ubatsire kuitira kurumidzira avo vanoda kuramba uzvarwa weZimbabwe. Kune dambudziko guru panyaya yecitizenship nekuda kwekuti kune vanhu vazhinji vane vabereki vanobva kuZimbabwe kana South Africa munzvimbo.
VaChimina vanoti mushure mekuona kuti urongwa uhu huri kuonesa vazhinji ndondo, muzinda wavo uri kubatsira vanhu nekuvapa mafomu anodiwa kuHarare. Chimwe chizvarwa cheBotswana asimai vake vachibva kugokwe vaimanywa usinwe avo vane makore makumi maviri nematanhatu vanoti vakabhadhariswa mazana 300 emapula eBotswana kuti vapiwe ugaro hwenyika iyi.
Ndakazarika Botswana iunomu ndikakurura muno. Ndiwa hanyanzi kuita pakubhadharisana apa.
Ndopasinganyatsonyatsoita.
Kunze kwekubhadhariswa mari iyi, vausununo vanoti vakaenda kubazi rezvouzvarwa kumakombe buildings uko kwavakasvikoti havachadi kuti vaitwe chizvarwa cheZimbabwe sezvo amai vavo vari chizvarwa cheZimbabwe. Studio 7 anokwanisa kuwana uwandu hwevanhu vakatarisana nedambudziko iri muBotswana. Ndakamirina Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika muZambia nhasi. Sangano renhau reReuters rinoti mutungamiri webato rinopikisa muZambia vaHakainde Hichilema ndivo vari kutungamira mumavhoti ari kuverengwa munyika iyi, vachiteverwa nemutungamiriri wenyika iyi vaEdgar Lungu. Valungu ava vane makore makumi matanhatu nemana ekuberekwa, vakapinda panyanga muna 2015. VaHichilema ava vanozivikanwa nerekuti HH ndimuzvina bhizinisi uye vagara vachishoropodza hurumende yavalungu vachiti iri kuuraya upfumi hwenyika. Vana muzvina bhizinesi vakawanda vari kutarisa nemaziso matsvuku zviri kubuda mukuverengwa kwemavhoti emuZambia. Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Svondo rino tine hurukuro naKansela Fagio Zondai Maroa wekuWard 14 kuZumba, ava vari pamberi mukushambadza huipi hwenyaya yekurodzwa kwevana vasati vabva zera zvikuru mudunhu ravo reuZumba. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu Kansela Maroa.
Tinotenda vachonga kandemiri.
Muri mumwe wevanhu vari kurwisana nehondo yekurodzwa kwevana vachiri vadiki yatiri kuona kuti iyo nguva yatiri kutotaura ino inyaya iri kupisa zvichitevera kushaya kwemwana ane makore 14 apo aisununguka. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya iyi?
It's a process. Haisi event yekuti chinhu chataurwa chinobva chatoregerwa ipapo. Chinhu chakaitika kwenguva yakareba zvekuti chinotodawo time yakareba kuti vavo kuti musaroora vana vadiki. Saka vanenge vachizviita, vanenge vachizviita havo musikanzwa. Asi vakuzviziva kuti imhosva. Saka it's a step further yatatofamba yekuti vakuzviziva kuti imhosva and unogona kusungwa.
Imi muri kansela, muri kubatawo sei nyaya iyoyo mudunhu menyu.
Tinonyanyisa kuenda kunoitika zvinhu. Pavanoungana, tinoenda ikoko tichitaura mafomal nemainformal gatherings avo. Tinoenda tichitaura izvozvo. But rimwe dambudziko rinoitika kana uchitsiura munhu. I think the way yaunotaura nayo is very important. Ukataura kuti haiwa unoputa fodya, uchaora mapapu. Anogona kutadza kuunzwisa, anoda kuudza kuti iyo ane basa kana akaora ndeyangu. But ukataura zvine rudo, ukataura zvine kuda kudzidzisa, unoteerereka. Uyezve tinodzidzisana nyangwe nepasocial media ipapo nevamwe vasingaende kumasvondo iwayo, because chinhu chiri kuitwa nyangwe nevasingaende kumasvondo. Saka tinotodzidzisana pamasocial media ipapo, pamagurupu edu WhatsApp grupu redu ratinenge tichitaura kuti saka tii matambudziko chaiwo chaiwo kuti vana varoorwe vari vaduku. Matambudziko acho tinotomanzwa kubva kuvanhu.
Matambudziko api amuri kunyanyonzwa ari kubva muvanhu ari kukonzera kuti vana varoorwe vasati vabva zera?
Shungurudzwa. Number 3 izvozvizvo zvitendero kuti zvitendero zvakadaro nechivanhu chedu kuti munhu anonzi apuwa bondwe, munhu anonzi apurera mukadzi wake something like that, kana kuti kugarwa nhaka, zvimwe zvinhu zvakadaro. Izvozvo ndozvo zvimwe zvinhu zviri kukonzeresa kuti mamarriages awande. Izvozvo ndozvo zvakabuda patakabvunza vanhu vekuwadi kuti chiita icho chaicho chiri kumbokonzeresa kuti vana vadiki varoorwe.
Imi muri munhu akakurira muchitendero chechipostori. Tichitarisa mararamirwo ari kuitwa nhasi nenguva yamakuru imi muchitendero chechipostori, muri kuona paine shanduko here?
Shanduko yandakuona yandinoda kuti ndikorokoteze kune vaakuzvikona ndekuendesa vana kuchikoro, wedza vakomana kana vasikana, especially vasikana ndovanga vakanyanyisa kudzvanyirirwa. Asi iye zvino tatone vamwe vakutosvika form 4. It's a great mileage kuti vamwe vakutoshandawo, vamwe vakutokwanisa kutopindawo mumabasa iwaya. Saka ndomusiyano mukuru wanyanyisa watinonyanya kuona kuti izvi zvinenge zviri kuita. Asi tichine basa hedu hombe rekudzidzisa kuti vanhu vadzidze kushanda, vanhu vadzidze kuti vana vadiki kana kuti eji yekuti munhu anofanira kuroorwa eji yakaita sei.
Aiwa, tinotenda zvikuru Kansela Marowa nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Manga makateerera kuna Kansela Fagio Zvondai Marowa weWard 14 kuZumba muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Anokuoneka ane mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Nasi regai timbonzwa mashoko atatumirwa nemumwe muteereri weStudio 7.
Sando kuStudio 7, sando dzenyu vana mukoma Jonga Kandimire, vana mukoma Blessing Zulu, nana vese vese vanobata vari muStudio 7, varume sando dzenyu tikukupai muchirarama nebasa ramuri kubata rakakura chaizvo. Makwanisa kutiburitsira zvatanga tisingazive kuti mari yeCovid yakadyiwa, avana vanga vaende kujeri. Chokwadi chakanaka, chokwadi. Kana vamunangagwa vachida kutonga Zimbabwe zvakanaka, president yedu vamunangagwa vachida kutonga Zimbabwe zvakanaka, ngavasunge wese ari kutodya mari yeZimbabwe. Vana veZimbabwe tichitambura kugara muno masango matiri muno matifare, toda kutogara kumusha kuZimbabwe. Indetwa Nixon Filiat ndiri muno South Africa, Limpopo province, Fiando. Studio 7 muri kumberi. Kumberi Studio 7.
Tinotenda mukoma Nixon Filiat nemashoko amatumira kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Nyanzvi munyaya dzeutano dzokurudzira veruzhinji kuti vabaiwe nhombo yekudzivirira chirwere checovid-19. Vemakereke vanoti havazi kuzofa vakachichidzirwa nehurumende panyaya yekurambidza vanhu vasina kubayiwa nhomba kupinda muchechi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto,
ndichitevhenyura ndiri kumba nepamutsana pekutyira kubatwa nechirwere checovid-19.
Soko isika.